vacancy parikuitwa cabinet reshuffle ne pachaitwa ma appointments ndaitaura kumusangano wele zano PF neimwe forum yatinayo vanhu vachimenshona kuti pa foreign affairs kuti achapinda kuti atore chinzvimbo chakaziwa navasosiso moyo pakaitwa master kabuda ini ndikamenshona kuti position iyoyo ikapiwa vashava vanova vakamirira Zimbabwe UN New York, I think he would do a good job. The reason why I mention Vashava and Eke Novan perform Yoyo, Vakundi tender, no kuti Indagas Wona kuti is fit for that office because Vashava, Mashandra Vagata UN, Atanakita, a vacuum UN General Assembly. Tichitarisa futi iwo vashava ini somu ndinoziva personally vakushanda kwandinoita na president necabinet yavo pavanouya kuUN every year kuNew York. Munhu ane history iri straightforward.
Asika vacharumbira kune vamwe vari kuti vashava munhu akasviba nekuti vakambobatwa nenyaya iyeyi yeWillowville scandal kana kuti yeWillowgate. Munoti inazvo?
Ya, panyaya yeWillowville scandal. Mukada kuitarisisa nyaya yeWillowville scandal. Vanhu vakawanda, especially maministers, anga akawanda chaizvo. Vamwe vachiri kuseva mugovernment izvezvi. Vakanga vari involved paWillowville. Willowville iya yakazogadziriswa if you want to check back. Yakazogadziriswa ikaitwa resolved. Vanhu vazhinji vakanga vari involved. Vakazobhadhara mari back. Vakanga vaita get themselves involved. Vakakiliwa namacourts. Vashava havana kumboenda kucourt. Havana kumbokonvictiwa. We do not convict people ne court of public opinion.
Havasi vakazoregerwa navamugabe here panyaya iyi?
Hapana munhu akaregerwa navamugabe. Vanhu vamugabe havana kuregerera vanhu. Pane vanhu vakasungwa. Ende vanhu vose vakasungwa vacho. Neva kasochaji waizisira mari pano vakaita ma out of court settlement vakabvisira mari dzacho vamwewo ndo vakachaji vakasungwa vashava havasi part of all that hapana record ratinaro rokuti vakaregerekwa hapana record ratinaro rokuti vakaitwa convicted hatina futi record ratinaro rokuti vakabadhara mari back out of court settlement.